to Mulan. Whoa, 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 man.
Sanchez,
yeah. Rakangeriri bavatera timan tisina mari tina mari tikati hazvina mhosva haizi mhosva. Vaya ndokuno withdrawa nyaya yavo yasvika kumatare edzimhosva. Kweta rangu hamuna kwadi rikavati hamuna kana chokwadi tisingazive mhepo dzasimuka zvekwani sunshine. Vaguno sangana na shumba ijigaya mumusoro rekandimbono rekota. Time time dozo enda kumba apa vamwe vadani karisa pachemba ichitipa intersection rakangonzo friction. Bari bang 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 panda kanzwa kurovana kwezimbizi chipenda ndaga funga mwari waninda budana na mata moyo wangu wakandipindura izvo zvifuti na mata.
Sanchez.